kuritombe sekuti nae majabu candidate ya gara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna oga pakanga pana majabu candidate sei matare asina kutiyo vamacandidate aya anga azvinyoresa ATPC akakukwidza izvo zvino vaakubata nyaya yacho yenyu yemacandidate avanhu avachavamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vavachaivo zvekungati nini mutongo weelectoral code unofanira kunge uri mutengo mutongo unoteedzwa kwete kuti kana electoral code yatotora chingo chokuti ngavakukwidze zvochinzwa nyange makoti acho asiri kestari nezvaanopiwa zvinopa impression yekuti ari kestari.
Vamusara, munotiwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakepswa kana kuti ari muhakwa dzezanopf?
Vanhu vanotaura kuti zanopf akakepswa matare vanenge vachitaura zvavasingazivire kuti matare aya pane kwaavatombotongawo mutongo isingafarirwe nezanupf. Zvakafanira tikati ari sarudzo dzakaitika muna August kuburawayo kune mhengo dzetripoti dzakanga dzananokwanisa mapepa dzikange dzarambidzwa kukwidza musarudzo vakaenda kumatare edzimhosva. Matare akatizvo vanhu ava ngavatutidze. Ini ndakatovaona ndakatoendawo kurani yezanupf yakauya purezidendi vamunangagwa kwaitikidzwa vamutori mumwe tichitopemberera tichitoti yatovapenai nekuti hapasina munhu anokwidzidza vamutori mumwe vatohwinda. Asi tichingopedza rali purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetripoti ivavo ngavakwidzidze tasina zvifaniro zvezanupf asi zvakaitika. Zvotaridza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisinei nezanupf. Pane pakawanda chaizvo pekuti matare anotonga zvinopikisana nezanupf asi zanupf tiri zvitambira. Panyaripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda tripoti nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti vangwenya pindurai tinzwe.
Aiwa ka nekuti chiripo ngechekuti kana matare ari captured vamusara hazvirevi kuti nguva dzese dzese vanoita mutongo unofambirana nezvanu. Pane anonzi mastrategic decision anenge achitorwa sezvandareva kuti hapana nhingi mutemo muconstitution yedu ndandiripo kainzi ndakatobatira kunyora hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukukwidza musarudzo. There is no law like that Mr. John Mutara kuti koti inogara yoti ngwenya haufanirwi kukukwidza nekuti nhingi ari kukukwidza. Nyaya yemadhabhu kandidhedhi yagara ichingoitika nekuti vanoziva kuti ivo pake zvavo maichigumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategic political objective nezanupf nokuti vamalava namaichigumba naminister of justice vari paspeed dialing naEmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture is more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndiwo mafungiro andiri kuita inini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvino mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana wezimbabwe nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvo?
Vari kunyunyuta hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vashamisa nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona taita dambudziko rokuti vashamisa vachiri twere munyaya dzemasvonzo munyenyisa vangava nemukana wekudzidzirawo kune mukuru wavo vakaenda vatsvangirai taivaona varipikisa zvavo but kasatatwa sezanupf asona sokuti tsvangirai watova nani nekuti tsvangirai wangawo nemastructure tsvangirai wangawo nebumbiro renyika tsvangirai anga ari munhu wekuti asavanetsana navamugabe nezanupf aizongaitawo pfungwa dzekuvakawo taiwa ngatigare pasi tinopikisana achitovana vezimbabwe ngatigare pasi tidzidzisane kuti tiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta nezviri kuitika mumatare izvi nokuti vamwe vari kuona kunge kutoparadzwa kwemapato anopikisa ndokwaa kuitika kana kweutongo hwejekerezi?
Pane vanhu vakatowanda munina vanotsigira zanupf asi vanogununʼuna nezviri kuitwa nezanupf. Saka inini zvandoona ndezvekuti nyange pakazova rimwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachingogununʼuna vachinge tii vanhu vezanupiefu ngavaende saka opposition yemuzimbabwe varume haisi mubato kana kuti haisi mubrand iri muhana dzavanhu varingonyarawo kana kungotya vanhu vekuti kana nyange vakaratidzo vanongopfugwa nevanhu vezanu asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanu pfu yatadza yaondonga nyika
vamusara tivhare chirongwa hanzi zanu pf yaondonga nyika yaakuondonga zvakare neutongo hwejekerere
aiwa ayo manyimo evanopikisa zvavo hatikavashori hadino kuvatuka nokuti zanu pf yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda chero zvinhu zvacho vari vanyepo saka zvinhu zvinotarisirwa kuingira yakasununguka